Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 25, 2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weWorld Economic Forum wange uchiitwa kuDavos, Switzerland svondorino wosvika kumagumo. Veruzhinji votarisa kuona mafambiro achaita zvinhu muAmerica muhurumende itsva yava Donald Trump. Vamwe vagari mumatunhu vari kufarira chirongwa cheJudicial Service Commission, JSC, chekuisa matare mumaguta madiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington, DC. Musangano weWorld Economic Forum wange uchiitwa kuDavos, Switzerland svondorino wakapera nezuro pachibuda zvisungo zvinonangana nenyaya dzeunyanzvi hweuchenjeri hwechizvino-zvino, artificial intelligence, kusagadzikana kwemamwe matunhu nekuda kwehondo, kuvandudzwa kwezvemabhizimisi nezvimwe. Gurukota rezveupfumi vaMtuli Ncube vanoti Zimbabwe yaisimbisa nyaya dzezvicherwa, kudyarwa kwemari nekudyidzana nedzimwe nyika munyaya dzekutenga nekutengeserana. Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda, zvizhinji zvacho zvichitengeswa kunze zvisina kuvandudzwa kuita zvigadzirwa value addition. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu kuti tinzwewo maonero avo.
Misangano iyi inokosha zvakanyanya nechikonzero chekuti panosangana vanhu vemabhizimisi vakuru vakuru mumabhizimisi, kutiwo zvekare vatungamiri venyika dzakabudirira vanenge vachisangana ipapo. Iyi inzvimbo yekuti panenge pachitaurwa maideas ekuti mabhizimisi nenyika dzakabudirira dzakazvifambisa sei. Saka mukana mukuru chaizvo.
Saka inenge ichibatsira nenzira dzipi?
Musangano uyu unobatsira nyika dzine chiono uye dzine shungu yebudiriro. Vanhu vakaita sana vaMtuli Ncube, vanhu vanenge vari pazororo, havasiri vanhu vekuti vane shungu yekuda kuona nyika ichienda mberi, nekuti mukazvitarisa iko zvinezvi vane makore anodarika manomwe vari Minister of Finance nyika isina currency. Ivo kana vachifamba vanenge vachishandisa maUS dollar. Saka munhu anorarama kuMars haatonzwisisi kuti vana vemuZimbabwe vari kurarama sei pari zvino.
Titarisewo donzvo ranga richifambwa naro pamusangano wegore rino. Rodzidzisawo zvipi kunyika?
Donzvo regore rino rekuti Collaboration for the Intelligent Edge idonzvo riri kutarisa kukosha kwekubatana, kujidzana, kuti tikunde matambudziko akawanda ari kusangana nenyika yedu yanhasi, the world. Matambudziko iwawo anosanganisa makakatanwa kana kuti kusawirirana, ari kusanganisa climate change, kusanyatsa kuzvidzana panyaya dzekutengeserana, nyaya dzemakarenzi kushayiwa simba, nezvimwe zvakawanda zviri kungoita kuti vanhu vazhinji pasi rose vatambure.
SeZimbabwe ndezvipiwo zvavanodzoka nazvo kubva kumusangano uyu?
SeZimbabwe hapana chatiri kuwana. Vamuturi nyube vanenge vari paholiday nevavanenge vaenda navo. Dai vanga vari vamwe vaituma ambasada weZimbabwe kuSwitzerland kana kunyika dzekuEurope ikoko achinomirira nyika. Kubva zvavakatanga kuenda kuDavos kubva muna 2018 kana vakabvunzwa kuti chii chamambo uyo nacho chamunoti ichi ndochakabuda kuDavos chashandura upenyu hwevana veZimbabwe kana district yakati. Kana vachida kutaura chokwadi handifungi kuti vane kana chimwe chete chavanodoma.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguu, vari paRunare kuHarare neStudio 7. Veruzhinji votarisa kuona mafambiro achaita zvinhu muAmerica muhurumende itsva yavaDonald Trump. VaTrump vakasaina mirayiro executive orders 26 pazuva ravo rekutanga muhofisi. Mirayiro mizhinji yavakamisa yakasainwawo nevakasiya chigaro vaJoe Biden. Nyaya dzavaitarisisa dzinosanganisira kuenzaniswa kwemarudzi, rusarura rwevarume, kushanduka kwemamiriro ekunze, zvinotarisirwa kune vanogadzwa muzvigaro zvematongerwo enyika, kutama uye mutengo wezvinodhaka nezvimwe. Mimwe yemitemo yakasainwa iri kupikiswa kumatare dzimhosva kune mamwe matunhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mufundisi Fortunate Hove Cooper vanotungamirira sangano reConcerned Families kuCalifornia muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Isu sevanhu vezvemweya tinoramba tichinamata, nokuti kana aiswa pachigaro naMwari anotodawo nyasha dzekuti atungamirire vanhu vaMwari uye kuti avewo nemwoyo unenge wakanyorovera kune vanotambudzika. Kuna vazhinji vari munyika muno vakauya kuzotsvaga ndaramo, vanoomerwa neupenyu nokuti zvimwe zvinhu zvavo zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvemapepa, kuti pamwe zvigadziriswe nengoni kuti vanhu vagokwanisa kuva vanorarama nokuoma kwakaita upenyu nguva ino.
Tinoona zvakare imi muri pedo nenzvimbo iya imomo muCalifornia kwatakaona kune moto. Zvamira sei pari zvino uye zvesangano renyu rinoshanda sei panyaya dzakadai?
Zviri kunetsa. Vakapfirwa munguva yapfuura vari kutanga kuti vachigadzirisa kunoona dzimba nokugadzirisa vana pazvikoro kuona kuti upenyu hwoenderera mberi sei. Saka vanoda rubatsiro, ndopatinenge takamirawo semasangano kuti tibatsire isu veConcerned Family. Asizve kwakaputika umwe moto munonzi kuHemet padyo nekwatinogara. Mhepo yakasimuka chaizvo, saka kwakatanga futi mumwe moto unonzi Hughes Fire kudhuze nokuCastake Lake uku kwapakati peCalifornia uchikwidza kumusoro kuenda kuSan Francisco. Saka zvinhu hazvisati zvagadzikana kana mhepo idzi dzichiramba dzichisumuka kwakaoma zvakwakaita.
Pakadai imi sesangano reConcerned Family munobatsira sei?
Zviri kuitika ndezvokuti kune vanhu vanotiziva kuti tinobatsira nezvekudya nezvekupfeka. Saka vanenge vachititumira kuti kuna mufundisi, kune mhuri yakadai vari mumotel, havachina petro yemotikari, havana mari, vanoda kubatsirwa nemari, vamwe vacho vari kuda zvipfeko. Saka tine tichiedza kuvatsvaga pavari tichivabatsira, kana kuti tinovati mukana muchikwanisa huyai tozokubatsirai nepetro yekudzokera nezvipfeko nezvamuri kuda. Saka ndozvatiri kuita iko zvino.
Imi shuwiro yenyu ndeyei pasi peutongi hutsva uyu hwavaDonald Trump?
Shuviro yangu ndeyekuti kuve nokugadzikana muno munyika, utungamiriri hwavo huve utungamiriri hunobatanidza vanhu uye hunoita kuti vanhu zvishuwo zvavowo zvizadziswe, vagadzikane. Nokuti vanhu vanoda kuvaka upenyu hwavo munzvimbo yakagadzikana. Saka ndozvinhu zvandinoshuvira nokunamatira.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuona ipapi?
Isu tine website inonzi theconcernedfamily.org. Vanogona kutiwana ipapo kana Facebook. Tine Facebook page inonzi Concerned Family.
Avo vanga vari mufundisi Fortunate Hove Cooper vanotungamirira sangano reConcerned Families kuCalifornia, vari paRunare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. vamwe vagare mumatunhu vari kufarira chirongwa cheJudicial Service Commission JSC chekuisa matare mumaguta madiki nekuwedzera nzvimbo dzinoendwa kunogarwa matare kana kuti circuit courts. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe ari kufarira nechirongwa ichi ndivaNesbeth Rangwe vanogara kumutora shanga mudunhu reMashonaland West. Vati kuiswa kwedare raMajor Street mubhange kwavarerutsira sezvo vaifamba kuenda kuchinhoyi kwavati kure.
Zvakanaka zvakaitwa nevematare kuisa koti yemubhangeti nekuti kuchinhoyi kwaive kure. Vanhu vaishandisa mari yakawanda yetransport kuenda muchinhoyi, izvo zvaizovadhurira.
VaRangwe vanoti vanofarawo kuti dare repamusoro reHigh Court rave muchinhoyi. Sezvo vagari vemudunhu reMashonaland West vaimanikidzwa kuenda kuHarare.
Izvi zvakanaka nekuti dare reHigh Court rave muchinhoyi. Vanhu vachende kuHarare kuappeal kuHigh Court. Vanhu vaimanikidzwa kuenda kuHarare, izvo zvaivadyira mari yakawanda yetransport.
Mumwe mugari wekuDawenjoe vaTimothy Chari vanoti kuunza dare raMajor Street kuBanget zvichaita kuti vakawanda vasiri kufara nemitongo yemadzishe vakwanise kukwidza nyaya dzavo. Gweta norwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai nevanasikana vachishanda neZimbabwe Women's Lawyers Association kana kuti Zwala amai Sepi Ndlovu vanoti JSC inofanirwa kuramba ichiwedzera nzvimbo dzinogarwa nematare.
Nyaya yemacircuit courts tine tingotaura nyaya yekudecentralize kuti macourts ange ari easily available for everyone so that we ensure kuti there is access to justice.
Amai Ndlovu vanoti muenzaniso wedare raMajor Street rinobva kubhindura richienda mudunhu diki rembire kuMashonaland Central. Vachitaura mashoko avo muchinhoyi masonzo maviri adarika pakuvhurwa kwedare reHigh Court, mutevedzeri wemukuru wevatongi veHigh Court kana kuti Deputy President of Judges of the High Court Justice Garainesu Mawadze vanoti kuvhurwa kwedare reMagistrate kuBanget kuchaita kuti nyaya dzakawanda dzikurumidze kupera uye zvichaderedza uwandu hwenyaya dzinenge dzoenda kudare remuchinhoyi. Mudunhu reMashonaland West dare raMagistrate rinoendawo kunzvimbo dzakaita semurombedzi kwazvimba nekumhangura kumakonde. Asi mumwe mugari wekumhangura vaAngel Bert Samuriwo vanoti kunyange danho rekuendesa matare kuvanhu rakanaka, vatongi vacho vanofanirwa kugara vachichinjwa kudzivirira uori.
Zvakanakawo kuti matare anga achiunzwa kune vanhu kutiwo makosti evanhu ekuti vasazonyanya kurevesa kuti vaende kune mamwe manzvimbo dziri kure kuti vachinge vachiatendawo makotsi acho.
Vachipindura mibvunzo yedu padande mutande reWhatsApp, mutauriri weJSC vaDaniel Nemukuyu vanoti idonzo rebazi ravo kuti nyaya dzimhangarwe nekutongwa nekukurumidza nekuti kunonoka kutongwa kwenyaya kunyimwa kodzero. Zvichakadaro, mukuru wematare vaLuke Malava vakaudza Judicial Service Commission kuti inofanirwa kudzidzisa madzishe kutonga nyaya zvakanaka. Izvi zvinotevera tsamba yenyunyuto yakabva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights zvichitevera mhosva iri kupomerwa Ishe Nyamaropa yekutuka mumwe munhu wavaitonga padare ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Terere tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanayo nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Muchanyara Cynthia Mukamuri, mutungamiri wesangano reSelf Help Development Foundation, avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata munharaunda dzakasiyana-siyana vachibatsira madzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatisananguriro kuti sangano renyu iri rakatanga riini uyezve rinobatsira sei madzimai nevanasikana vechidiki?
Sangano redu rinonzi Self Help Development Foundation rakafungwa muna 1963 nemufundisi wainzi Brother Francis Wardlove, achiona kutambudzika kwaiita madzimai aiuya kukereke aine urombo asingakwanisi kuzviriritira uye vana vachitambudzika makufi. Rikatanga riri nyaya yekuunganidza mari zvishoma nezvishoma vachinoita kuna mufundisi uyeye, kana voida mari voihupidhrowa. Asi over the years, kana kune kufamba kwenguva, Self Help Development Foundation yakazovandudzika kuva sangano rinomiririra nevana vechidiki.
Pari zvino sangano renyu rinoshanda munharaunda dzipi?
Sangano redu rinoshanda mumadistricts eZimbabwe 40, muma10 provinces ese, zvichishanda nemadzimai nevechidiki muZimbabwe muno.
Pamabasa amunobatsira nawo munenge muchiita chine chine madzimai aya?
Mabasa atinoita nemadzimai aya nevechidiki sei kureva kunoita zita redu kuti Self Help, kureva kuti tinobatsira madzimai nevechidiki kuti vazvibatsirewo pazvinhu zvavanoda muupenyu hwavo zveraramo, kuunza pfundiso, kuenderera mberi nedzidzo, kuinda muutungamiri, kune zveutano nekuzvimiririra pakodzero dzavo yanenge ati advocacy. Uyewo tinokurudzira vechidiki kuti vasaita kumitoriro nezvinodhaka, kuti vasiyane nabasa iwayo, votaurirana zvingaita kuti vabve ikoko, sokuti vari kumaruzevha vanoda zvekurima sovaitia greenhouse nekuvaitira magadheni ane zvibhorani zvinotora moto wezuva zvesola. Hatiuyi tichidikiteta kuti ngatidai ngatidai. Mibato yamaoko iyoyi imwe yacho yatinoitora madzimai inofanana nemikando muZimbabwe muno mese. Self Help Development Foundation inotozivikana nekuda kwemikando, nekuti ndicho chimwe chikuru yandingati mutongoza weorganization yedu. Madzimai anoita mikando, mikando yemari, mikando yemagrosari, mikando yembeu, mikando ye mibhedha, mikando ita zvino yapa mhano yepamusoro zvekuti vakutendera nawo kunyange nemombe nemishina nemasola zvekugadzira zvoedza mukati medzimba dzavo.
Zvirongwa zvamuri kuita izvi zviri kutambirwa sei munharaunda dzamuri kushanda?
Nharaunda dzatiri kushanda dzinofara zvisingaiti, nekuti isu hatingodzidzisi nemuromo tofuratira kungopa ruzivo chete. Tinopa ruzivo nezvinobatsika zvekuti vanosara vachirarama kunyange isu tikazobuda mumadistricts iwaya, vamwe vacho vakanopera fandi yatinenge tinayo vanozosara vachirarama, mikando ichienderera mberi, upfumi huchichekechera mukati menharaunda. Vanobika, vanobheka, vanosona, zvese izvozvozvo zvatorarama kune mamwe madistrict ane fadhimiri yakatopera ari kutoramba achiita izvozvo. Zviri kutambirwa chaizvo zvokuti madzimai emunharaunda anofara nekuti vana vaakuita zvinobatika zvinopa upenyu kuburikidza nekurima nokutengesa nokuita zvimwe zvavanoshuvira zvavanoda. Isu tinodzidzisa maitirwo azvo uyewo nefinancial literacy, zvatingati kubatwa kwemari, kumarketing, kutengesa uye kubranda zvinhu zvavo. Tari zvino takwanisa kuita mavalue addition centers kuGwanda district nekuBuyera, tati kuvaka midhuri asi vari kutorenda pano midhuri yekuti vaite mavalue addition centers. Vakatotanga kupakedza zvinhu zvavanogadzira zvavo munharaunda imomo, zvinenge misisa sagare zvinyore nongara mapfunde kugadzira sipo nezvekusvitisa namafuta, vachibranda vachiita malebho nezita ravo vachitengesera munharaunda imomo. Uye vanotona mainifomu vamwe vacho vatova
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvino gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa naChief Justice Luke Malaba rekukurudzira Judicial Service Commission kuti inge ichitraina kana kudzidzisa madzimambo nemachinda kutongwa kwenyaya dzinopinda mumatare avo, sezvo tichiziva kuti vakutongawo mhosva dzakasiyana siyana munharaunda dzavagere, vachikurudzirwawo kuti vange vachiremekedza vanhu vanouya kumatare kwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Mambo Nembire vekuMount Darwin kumashandaland central vaClemens Nembire. Ndogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Changamire Nembire.
Kazwai vajonga kandemiri, kazwai muri yeZimbabwe. Demu risingarodzwe vajonga kandemiri, riyatsotema ndotaura pfungwa, kwete demu rokutema chitafsirizwa sindi kutaura demu. Uyezve mavhiri emotokari akasaramba achitariswa mweya kuti wakakwana here unogona kupinda munjodzi. Naizvozvo dzidziso inofanira kuramba ichienderera mberi chaizvo kuti madzimambo vave neruzivo zvikuru sei kunyaya yemutemo yenyika yedu nenyaya dzekodzero dzevanhu mumatare.
Kune vamwe vane maonero ekuti madzimambo haana kudzidza zvokuti vangakwanisa kunga vachibata matare. Munoti nemaonero aya?
Pfungwa dzangu dzinenge dzichiti madzimambo ngavarege kungonzi nokuti havana kufunda, vongoramba vachipakurirwa pfungwa yandingati pachirungu passive recipients. Kune madzimambo vatinoziva vane maPhD, vane mamasters, vakadzidzawo, vamwewo maloya. Ivo vanhu vakanzverwawo pfungwa dzavo, votorwa nokuti vari mujudicial nechakare, votorwa vogarwa pasi kunzi aiwa iwewe unonotaura nezvakati uchidzidzisawo madzimambo. Panze pokuti titorerwe vana vadiki vari kubva kumayunivhesiti vasina zvavanonyatsoziva nenyaya dzetsika dzechivanhu uye tsika dzepasi chigare, izvozvo zvinogona kukompromisa nyaya dzematare kuti dzisafambe zvakanaka. Vashoma vanotambira kuti mambo anoruzivo, vazhinji vanofunga kuti kana wakangonzi mambo hauna ruzivo, kana wakangonzi mambo uri munhu wokuti tambira chete zvatinenge takupa isisu. Zvinovi zvinhu zvisina kunyatsoti twasanukei pakurarama. Kune madzimambo mazhinji maprovinces edu vaigonwa kutsvagwa ivavo nejudicial service commission, tobatanawo kana kuti vobatanawo nemajaji kana kuti nemamajistrate nemaregional magistrate kana nemaprofesa mukunzvera nemukutaura nyaya dzekuti madzimambo vanobata sei nyaya dzomumatare mavo. Zvikura commission yejudiciary kusaziya zvangu nokuti inini handisi mutauriri yaidawo kunge ina mambo kana madzimambo mairi vanomirawo vachitaura nyaya dzeumambo imomo mukomishen iyoyo, sekutaura kwandazvoita ipapa. Zvinove zvinhu zvinotinakira chaizvo.
Tinoonawo Mambo Nembire mune zvimwe zviitiko, mamwe madzimambo achitodaidzwa kunomirawo pamberi pematare vachinzi vatsanangure kuti vakatonga sei mhosva dzavanenge vazokwirirwa nevanhu vavanenge vatonga vachiripisa kumatare kwavo. Munoti nezviitiko zvakadai?
Vajonga, zvinhu zvakadaro hazvinyatsofamba zvakanaka, nokuti kana ndapa judgment inini zvaakumutongwi kuti iye achikwikwidza kubudikidza nekodzero dzake, kwete kuti inini ndinoendera kunopa humbowo kuti nyaya iyi ndakaitonga sei, nokuti handisa ndaona magistrate kana judge achinzi izvo mutongo wawapa wokuti munhu afe chiuya utitaurire kuti wakautonga sei. Izvozvo hazvinyatsoita, zvinosiya institution yeumambo yakareruka, nokuti tinoda kukoshesa chimiro nehunhu humambo. Chimiro chehunhu humambo chakakosha zvikuru, dignity yeinstitution nedignity yeumambo. Izvozvo zvinofanira kuremekedzwa zvikuru.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Changamire Nembire. Manga makateerera kuhurukuro yataita naMambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka iri mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Muchirongwa chedu chezvemitambo chesvondo rino tiri kurangarira muimbi akaita mukurumbira uyo akasvitsa makore mashanu kubva ashaya nemusi wechina 23 ndira Oliver Mutukudzi. Tuku akazvarwa musi wa 22 Gunyana 1952 akashaya musi wa 23 Ndira 2019 mushure mekunetseka nedenda resugar diabetes kwenguva yakareba. Tuku aive muimbi ane mukurumbira pasi rese achirwira kodzero dzevanhu uyewo akange ava goodwill ambassador wesangano reUNICEF mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Mumashoko akatorwa nestudio 7 muna 2017 pamusangano wehurumende nekomiti inoona nezvemitambo nevaimbi, Tuku akakurudzira hurumende kuti iremekedze vaimbi nevanoita zvemitambo. Mumwe waakashanda naye Mono Mukundu anoti akashanda naTuku zvakanaka.
Ndakatangoshanda naOliver Mutukudzi February 2003 kusvika February 2007. Asi kubvira muna 2007 kusvika vashai ndaishanda navo part-time, atinoti pachirungu part-time yayo. Munhu aishandika naye zvikuru, munhu aifara pakubhadhara, vaibhadhara zvakanaka zvikuru. Ini ndozvakatokonzera kuti nditokwanisa kutotenga studio kunove kwandiri kutoshanda izvi.
Mumwezve waimba naye Mary Bell anoti akadzidza zvakawanda kuna Tuku.
Ndakashanda navamutukudzi. I do cherish every memories, which are so many. Kuti nditaure kana kuti wani chete akawandisa. He was one of the biggest artists, but he was very humble. Vamutukudzi waitenga mabands nemukaka, you know, iswa muchitenga machikeni. Waisambofunga kuti munhu ane zvinhu zvake.
What shall we do? Tingani. Sinzinja. What shall we do?
Kwakasiya vakamuzinda wepakare paya waibatsira vechidiki nevari kusimukira mune zvemagitare wakadzidzisa nekusimudzira vaimbi vakawanda. Mumwe wevechidiki ava ndi Bernard Betera uyo anotonzi nevazhinji akatora ruoko rwaTuku.
Ndiri mudzidziswi na the late Oliver Dr. Tuku Mutukudzi. Ndiri mwana wavo magitare. Vamutukudzi ndinovarangarira zvakanyanya. Vakanga vari munhu anoda munhu wese. Vakanga ari munhu anoda nyika yavo. Vakanga ari munhu anoda kondinende yavo chireva Africa.
Tuku akakurira kumusha weHighfields kuHarare, akatanga kuimba mugore ra1977 nechikwata cheThe Wagon Wheels chaivewo nevamwe vaimbi vakaita sana Thomas Mapfumo naJames Chimombe. Akaburitsa damba refu rekutanga muna 1978 rainzi Ndipeiwo Zano, akazobura rekupedzisira muna 2018 rainzi Hanyinga Concern. Muna 2012 akabura damba refu rainzi Sarawoga mushure mekurasikirwa nemwanakomana uyo aisimukirawo mumagitare Sam Mutukudzi. Mumwe mwana wake Selma Mutukudzi achiri kuimba nanhasi. Chero papera makore mashanu Oliver atisiya, nhoroondo yake nenhaka yaakasiya mune zvemagitare ichiri kurangarirwa nevakawanda.
Kana usati wabududza, hausati wakura. Kungobududza chete hazvirevi wakura. Hausati wabasa.
Kuimba kunodakadza kubva kuna Oliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musangano weWorld Economic Forum wange uchiitwa kuDavos, Switzerland svondo rino wosvika kumagumo. Veruzhinji votarisa kuona mafambiro achaita zvinhu muAmerica muhurumende itsva yavaDonald Trump. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.